Manerata Nakamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 23/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakambenge vaita sevaraswa nebato iri. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa mubulawayo nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera vamigwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba panguva ino yezuro rekisimusi. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vadoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakanga vamboita sevaraswa nebato iri kuti vapindewo mukomiti iyi. Asi dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutoro wedu nhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vamunangagwa vadzosa vazhinji vagara vari mukomiti iyi kusanganisira mudzimai wavo amai Auxilia Munangagwa kuti vave nhengo dzepolitburo kwemakore mashanu ari kutevera zvichitevera kongresi yechinomwe yakaitwa nebato iri masvondo mashoma adarika. Pakaitwa kongresi iyi vamunangagwa vakabva vadoma vatevedzeri vavo vakonstantino Chiwenga navakembo Muhadhi pamwe nasachigaro webato amai Opa Muchinguri Kashiri pazvigaro zvavainazvo zvakabva zvangovaita nhengo dzepolitburo dzizere pachitevedzerwa zviri mubumbiro rezano PF.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two
vice-presidents ZANU-PF. Sekutaura kwandaita ndine vatevedzeri vemutungamiri webato vaviri. Sekutaura kwandaita ndiComrade Chiwenga naComrade Muhadhi. Sachigaro webato ndiComrade Opa Muchinguri Kashiri. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa ndiComrade Obert Moses Mpofu vachitevedzerwa naLieutenant General Nyambuya.
VaObert Mpofu vadzoswa pachigaro chavagara vainacho chemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato uye amai Mabel Chinomona vadzoswawo pachigaro chavo chemunyori anoona nezvemadzimai uku vatinoma Charakaire vachiitwa munyori anoona nezvevechidiki. Mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda ndo vadomwa kuve munyori wezvemitemo vachitsiva vapo mangwana avo vaitwa munyori wezvemigodhi. VaChristopher Mutsvangwa vadzoswa kuitwa mutauriri webato uye vachange vachitevedzerwa naamai Chidosa Nyatwe. Vamunangagwa vadomawo vamwe vanhu vanga vave kumahombekombe kwezvematongerwo enyika vakaita savaWebster Shamu avo vaifungidzirwa kuti vaitsigira amai Joyce Mujuru panguva iyo vamunangagwa vaikwikwidzana naamai Mujuru kuti vatore matomo kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe navasupa Mandu Wanzira avo vanofungidzirwa kuti vaive kuchikwata cheG40 chichaitsigira Grace Mugabe kuti vatore matomo kubva kumurume wavo. Hurumende yavamugabe isati yapidigurwa nemauto. Vashamu vaitwa mutevedzeri wemurongi wemisangano kana kuti deputy political commissar vaJames Makamba avo vakarambidzwa kukwidza pachigaro chasachigaro weZANU PF mudunhu reMashonaland Central vakaitwa mutevedzeri wemunyorano na nezvekutakurwa kwezvinhu. VaManduwanzira vaitwa munyorano na nezvematunhu. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuChinoi kuti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
ZANU PF iko zvine zviyasvika payapererwa ichazivi zvokuita zvachose. Apa vanhu vavadzorera mupolitibhuro vana Shamu, vana Super, vana James, inyaya yekuti kunzvimbo dzinogara vanhu ivavo vari kuona kuti hakusisina munhu achanyanyoda zveZANU PF kana vanhu ivavo vasiri mumusangano. Ndokusaka vakungovapfekedzera pfekedzera.
Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika varashwet Mukundu vati kudomwa kwavashamu kunoratidza kuti munhu ane ushingi.
Munhu asingadzokere kumashure zviri nyore nyore nekuti katarisa makore apfuura zvaita sekunge zvematongerwo enyika zvainge zvavaperera. Ticharangarira vashamu vachinyadziswa zvikuru vachinzi vaitsigira mai mujuru zvikaita sekunge vashamu vapera. Asi kana paine chinhu chinoburitsa kutsungirira mubato reZANU PF ndisingazive kuti chii chinokonzera kudaro kugara mune zvematongerwo enyika kwavashamu. Ndinoona semunhu angu ane ruzivo nezvekuti basa remusangano ringafambiswe sei uyezve ane kutsungirira kukuru.
Pasi pebumbiro remitemo reZANU PF mutungamiri webato ane simba rekubvisa vanhu vaanenge adoma kuva mukomiti iyi paanenge adira uye vadomwa ava vachange vari pazvigaro izvi kwemakore mashanu ari kutevera pachazoitwa imwe kongresi yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nhengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kuvulawayo nezuro dzapiwa mukana wekuene mhuri dzadzo panguva ino yezororo rekisimusi mushure mekubvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vatatu ava havanoti muzvare Samkeliso Chuma, vamelusi Nyati navatamutsanga Ncube vakasungwa mushure mekuungana pachiumbwa chamushakabvu Joshua Nkomo pavaikurudzira veruzhinji kuti vaungane varangarire vanhu vakashaya munguva yegukura hunde. Vatatu ava vanzi vasakanganisa vafakazi vagare pakero dzavakapa kudare uye vanotarisirwa kudzoka kudare musi wa20 Ndira gore rinouya. Kusungwa kwavo kwakashoropodzwa nemasangano akawanda kusanganisirawo sangano reAmnesty International. Apo kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vapinde muzororo rekisimusi, vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera mumigwagwa vanoti bhizimusi harina kusimuka gore rino sezvinotarisirwa panguva yezororo rakadai. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevari kuchema-chema nekuderera kwebhizimusi ndimuzvare Patricia Ticharwa, vane chitoro chinotengesa hembe mudhorobha. Muzvare Ticharwa vati sezvo gore rino zvinhu zvanga zvisinganyatsofamba zvakanaka, vanga vaine tarisiro yekuti vanhu vogadzirira kisimusi zvinhu zvichachinja.
Tichitarisa nemaprevious years, this Christmas hakuri low business. Vanhu havasi kufamba sezvavanosimboita kana ya Christmas, vanhu vanoita apresa, vanhu achachitenga. But this year irichotange tichifata kutombosvika paChristmas, saka ndirangoti business riri low, hakusinata kutengwa chaizvo chaizvo. Zvatine tichiexpecta because Christmas ndiva tinosowanzoitawo mari, but this year vana vana mari.
Amai Benuda Konje vane vana vatatu vanotengeserawo kumusha weGlenview vatsigiro vachiti veruzhinji vari kuratidza kuti havana mari uye havasi kutengerwa sezvavange vachitarisira.
Isbesi hakuna mari tatisakangotingangona maMercrismas, but hapana mari mwemutoona kuswerera kana queen kana kushaya. Vanhu vakaomerwa wozivi kuti izvi zvifambe nhonge mari ichitenderera.
Amai Jane Sanue mumwe mutengesi vatiwo kushayika kwemari kuchakanganisawo zvirongwa zvavo zvekugadzirira kudzidzira vana pakuvhurwa kwezvikoro.
Tasanawo neholiday yasvika izvi zvakaoma kana ana mari aisi kuchenjerera. Tachitarisirawo kuti neholiday zvinogona kufamba but pakaipa hakuna mari kunzi upenyu hwakatotiomera. Vana vadatsvagira nzvimbo dzemagiredhi hani ndokari kufamba redzi yacho vati haa mari hakuna.
Nyanzvi mukuongorora zveupfumi vamasimba manyanya vati kuderera kwebhizimusi panguva ino hakukashika madzi vachiti vanhu vari kutambira mari shoma dzisingakwani.
Tiri munyika iri kutambirisa vanhu mari dziri pasi. Muchirungu anoti low wage economy, zvinoreva izvo kuti tiri mudambudziko rekuti mari dzinowanikwa nevanhu vakawanda imari dziri pasi pasi. Zvino izvozvo zvikasangana nedambudziko rekuti mari yakawanda haisi kutenderera. Iyo iri low wage economy sekutaura kwandaita pachirungu, asi iri mari iri pasi pasi mukutambirwa kunoitwa mari nevanhu mukati mamabasa avanoita. Izvozvo zvinotoita kuti vaite dambudziko rekuti avo vanonzi varombo vaya urombo hwavo hunotingo hwakutowanda.
Vaendererawo mberi vachiti mari haisi kutenderera munyika sezvo zvinogadzirwa munyika zviri zvishoma, izvo zvoitawo kuti vanokwanisa vanoshandisira mari dzavo kunze kwenyika. Asi mumwe wevechidiki vahwanda Kapesa vati vagadzirira Krisimusi zvakakwana.
Vabereki ini ndikufairwa neKrisimasi zvaizvozvi. Krisimasi iri kundiitapo kukonzi ndozora kazora yes ndagadzirira Krisimasi ini ndatenga ende ndabhaya zvinhu zvangu zvandatenga ende ndikunorosterwa namadhambadheni ende zvese ndinazvo for this Christmas.
Gore rino Kisimisi change chicherechedzwa musi wesvondo, asi vazhinji vachichema-chema nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvisakadaro, vagari vemumadhorobha vakawanda vari kutya kuti vachatamba Kisimusi nemusi wesvondo zvinhu zvisina kuvamirira zvakanaka nekuda kwekudhura kwezvinhu, dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uye kushomeka kwemvura yekunwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemasvingo amayuda sanda vati matambudziko akaita sekushaya kwemagetsi nemvura apa kuti mumba mavo mushayiwe mufaro.
Aiwa Krismas yegore rino hapana kunakidza kwaitaita nekuti tatambura chikafu chedu chese chiri kuora mumativi kupfurikidza nokushaya kwemagetsi. Kugeza kwacho hatigezi, hatiwachi, hatiiti chero, tinoshandisiwa nemvura, hatigoni kushandika nokuti hapana mvura, hapana magetsi.
Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA varuben Akile vati pasina magetsi hapana mimhanzi inodikana pamhemberero dzakaita semusi weKisimusi.
Mukatarisa kuti vanhu vazhinji vazhinji mhemberero nechekuita kwekuridzwa kwemimhanzi uyezve kupakidzwa kwemagetsi nezvinhu zvakasiyana-siyana. Saka kushayika kwemagetsi kunoita kuti vanhu vagari vange vanopinda muzororo iri. Tingati pachirungu vanopedzisira vakunzi vanenge vasisina tariro nechikonzero chekuti zvinobva zvaita kuti Krismasi iyi ive Krismasi yakasviba.
Mumwe mugari wemumusha weAscot kuGweru vaCharles Mazoro dzevati dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi richaita kuti vanhu vapedze zuva rose vari kuzvibhorani kana kuti kumatsime apo vanenge vachifanira kunge vachifara.
Krismasi yasvika kudai zuva zvati tine matambudziko akasiyana-siyana akawanda atiri kusangana nawo. Mari hadziri kukwana uye vanhu havasi kukwanisa kuzvitengera zvizhinji zvekuti vafarewo nemhuri dzavo paKrismasi. Zvimvura izvi zvatowedzerawo matambudziko agara kusanganikwa nawo navagari nokuti magetsi hakuna, mvura yacho haichakwanisi kufambiwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari veBikita reBikita Residents and Ratepayers Association vaMark Mutengani vanoti nyika yose chero kumaruwa kunoda magetsi nemvura kuti Kisimusi itambike zvakanaka.
Aisu agare kuBikita hakuna Kisimusi yatingati ine musoro iri kuzoitika nekuti vezino vari kuti hatina magetsi ekupomba mvura, vezese kuti hatina mvura yekupomba magetsi. Saka zvakangooma Kisimusi ino kungova mazuva achangoverengwa kuti takapfuura musi wa25 December iri zuva reKisimusi. Zvakaomera Bikita, zvakaomera Zimbabwe yese.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vanoti dhorobha ravo pamwe nemamwe maguta vari kuzama kutaura nezvesa kuti isadzine magetsi kunopombwa mvura.
Saka takangofanana nemamwe madhorobha mazhinji ari muZimbabwe ari kuita dambudziko rokupa vagari mvura yakakwana nokuda kwokuti hatisikwanisa kukwana kupomba magetsi. Tikumboedza kumboengeja zvese apo nepaa bari zvese ringotipawo mapromise kuti kana zvizvavo zvinenge zvanaka vachatipawo kana dedicated line.
Mutauriri wezesa munyika Dr George Manyaya vanoti nyika yose yakatasana nedambudziko remagetsi, asi vati makanzura asati vasvitsa chikumbiro chavo chekuti kunogaiwa mvura kusadzimwe magetsi.
Handisandaona kuchevwa chevwa kuti vakanzurwa pasinzi madaro tonyora cha investigate tonyora toita statement we can go through statements kuti we investigate kuti tikomende pane nyaya yasatanzwa akatombo complain vachiri mukanzuro
atina kwanisa kubata gurukuta rezemhando dzemoto munyika vasoda zvemu sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo asi vakaudza vatori venhau kuti vanotarisira kuti musi wekisimusi magetsi anenge ariko munyika kuti vanhu vafare zvese ari kutadza kuwanisa magetsi nekuda kwekushomeka kwemvura mudhamu rekariba uye kukundikana kwehurumende kugadzira magwenya emagetsi matsva munyika kukwereta magetsi kune dzimwe nyika kuri kunetsawo sezvo zvese airi kutatarika kubhadhara zvikwereti ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti inotungamirwa nebato reDemocratic Party muAmerica iri kuferefeta kurwiswa kwemuzinda weCapitol musi wa6 ndira 2021 yaburitsa gwaro rayo rekupedzisira yakaburitsa pachena kuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanofanirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kuitika pari zvino muSouth Africa kuri pastage 6 kunoreva kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvichange zvichishaya magetsi kwenguva inogona kusvika kumaawa masere pazuva paine mukana wekuwedzera nguva iyi munguva yezororo. Dzimwe mhuri 24 dzemuward 10 kumhondorongezi dzinoti upenyu hwadzo hwashanduka nekuda kwebindu radzakatanga nekuda kwekubatsirwa kwadzakaitwa nekambani yemigodhi yeZimplats. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bindu iri rinorimwa garlic, tsangamidzi neturmeric iyo ine midzi yakangoda kufanana netsangamidzi mukutarisika rakatangwa nemhuri idzi gore rino muna chivabvu uye dzakatanga kukohwa muna gumiguru nekutengesa zvirimwa kutanga kwemwedzi uno. Vakawanda vakawana mari pakati pemadhora mazana mashanu kusvika pamadhora chiuru chemari yekuAmerica iyo vanoti iri kushandura upenyu hwavo sezvo vaimbowana mari shoma pavairima chibage chete. Mumwe ari kurima garika akawana mari inosvika mazana manomwe emadhora ekuAmerica. Amai Evelini mupamba wachi vanoti pavakatanga zvainge zvakaoma.
Ndobva tatanga kushanda isusu nemombe dzedu masend orders 24 ndobva tagadzira mabhedzai ndobva tapedza ndobva tazosheya namanti send order imwe chete two beds svika takwana test takashanda masketa akadona nekuonda nekushanda haiwa pakasenzwa mutona panaka kudai.
Amai mupamba wachi vanoti vari kufara nemari yavakawana zvekuti kisimusi ino vachafara nemhuri.
Takaita mari dzedu izvozvi Christmas izi iri kuyaiha mumwe neumwe nemhuri yake tichitofara.
Mumwe ari kufara nekuda kwebindu riri kuvapa punduso iri ndiva Igwani Piki avo vanoti vakawana mari iyo yakaita kuti vakwanise kutenga mbeu yechibage nefotereza pamwe nekutenga zvekudya zvemhuri yavo.
Gadheni rino rakatibatsira zvikuru nguva yatakatengerwa galiki yatakabudisa muno inguva yekuomesa kuabereki kana kwemafamasi.
Kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka varimi ava vanoti hapana mvura yemutsime isina chura vachiti vari kutenga zvirimwa zvavo veTraditional Grains Producers Association kana kuti TGPA avo vakavapa mbeu vari kuderedza ukoshi kuti vabhadhare mari shoma. Vapiki vanoti kunyange gariki ravo ranga rakakura asi mari yavakapiwa yainge iri shoma vachiti vangadai vakawana mari yakawanda kudarika mazana masere avakawana.
Ndandokurudzira igrade yokuti quality yegariki anga ari mazihombesa zvokutiwo pagrade ivapa tachikurudzira kuti vanyatsoongororawo zvakanaka pavangoti sedzee kunyange takafara hei taona sekuti grade yakati dzikisirei.
Asi vabhasel nyabadza vanove mukuru wekambani inotenga zvirimwa zvevagari ava yeTraditional Grains Producers Association vanoti zvirimwa zvinosiyana zvichienderana nekuti zvaiswa mufudze nemvura yakazvikwanira here uye kuti zvakasakurwa zvakanaka here kuti zvive zvemhando yepamusoro. Vanyabadza vanotenda kuti varimi vari kudzidza kuita zvese izvi kuti zvirimwa zvavo zvipinde mugrade repamusoro kuti vawane mari yakawanda.
Chiro chese nechitanga
kusare wanofanirwa kukura kwegariki zvinoita kana yari mwana mutoo wakanaka. Tinoita ngechekuti vanorimira pamwepo asi maitiro vanoita ane mugomba yavo zvinosiyana. Vamwe vanoisa manyuwa mashoma, vamwe vanoisa mvura shoma, vamwe vasakuriri zvakanaka sora rodya manyuwa. Saka grazing ndo critical element. I think wakaona vega mutsauko wacho kuti tinorima namaivi asi onei mbeu dzavo dzakakura kupinda dzangu. Saka first crop, I don't think we can master everything.
Sava Elias Nyamombe vanoti chakanakirawo kurima garlic, tsangamidzi neturmeric ndechekuti hazvidhure sezvo vachishandisa mufudzi wemombe uye vanotenga vanovavinga kunzvimbo dzavanogara. Mumwe mudzimai akafirwa nemurume amai Roger Stole vanozivikanwa saamai Bhinya vanoti mari yavakawana yakavapa tariro yekuti vanogona kutenga mombe dzavo pagore chipiri gore rinouya.
Ah, ndandafunga dai ndatenga chimhuru tigorega kuramba ndongoitisa maricho ndatenga chimombe utakati inini chengo chingaa chimwe ndoona vamwe wokubatanidza naye tofamba ndopane chishuru.
Mukuru anoona nezvekudyidzana mukambani yeZimplus kana kuti community relations officer vaGeorge Matsoka vanoti vacharamba vachiyamura vanhu vemunharaunda dzavanoshandira uye project yebundu inoita kuti vaone mari nguva dzose uye kwavanotengesera kuripo kare. Vamatsoka vanotiwo bindu iri riri kuita kuti madzimai ave nemari dzavo vega kubirikidza nekurima uye mari yavo vanoipuhwa pavanenge vatengesa ari madhora ekuAmerica. Varimi ava vakapanana nzvimbo yakareba mamita zana nemakumi masere uye akapamhama mamita maviri. Vanoshandisa mvura yavanochera pamugodhi wakacherwa neZimplus uye vari kutarisira kucheresa mumwe mugodhi wega. Varimi vakawanda mumatunhu akasiyana siyana munyika vave kurima garlic vachibatsirwa nemasangano pamwe nemakambani akasiyana siyana anosanganisira ZimTrade uye zvirimwa zvinoti garlic, turmeric netsangamidzi zvirimwa zvinonzi zvine musika wakatomirira kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nonurai Jena.
What's a Friday, 7 to 14, what's a
Muchirongwa chedu chemagitare chasvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Benson Machanga anozivikanwa neremagitare rekuti Titans uyo anobva kumashava. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndandagarara Aronde na kwenye maksimu. Nasa umerera. Nganzo anda kutikirirwa. Gana mata. Masho kashaya basi. Pagaribu. Nagasa mtuwa mpande panze. Panagafura uindo na pipu. Niko wana kusina makore panze.
Magitare takamatanga mugorera 2015.
Ama shamwari vabereki vaitwo kudi pamakazvitanga.
Pandakatanga zvemagitare ndaizwa mani pandinogona napo kuvanzira vari kumba vakaziva kuti zviri kuitika. Nyange mazikoma angu nekuti ndaiziva kuti vaizoti chimboita zvechikoro. Ndinongarira rimwe remazuva mama washenditi haunga maisi mbiri chimbosiya zvemagitare.
Mumanzi wenyu uri kutambirwa sei muvanhu?
Maonero andinozviita music iyi iri kutambirwa zvakanaka chose. Ndinoona patinofamba vanhu vanoratidza kuifarira music iyi vachitipawo yavanotiwo pachirungu positive criticism vachiti shamwari ramba uchienda mberi.
Zvamungati ndo zvinokutambudzai mugemu renyu remimhanzi iri ndezvipi?
Machallenges atinosangana nawo, tine machallenges yekushaya mari yekurekoda music nemari yekushuta mavideos ane quality. Nezvakare tinoshaya exposure kune market iri kunze. Zvireva izvokuti vanhu vasiri munharaunda yandinogara havakwanisi kunzwa music yangu because handina mari yekuti ndiinde pamaplatforms mahombe anozikanwa nevanhu pakazara vanhu. Asi tinopa kutenda imi Studio 7 matipa uno mukana kuti tinzwike nyika yeZimbabwe.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Kune vese vanoda kutibata pafoni kana pa WhatsApp tinowanika. namba ndozi noti 0775 52 346. Uye jepa Facebook tivipo peja duri nonzi Titans, Titans Crits. Pa Instagram, pa Twitter Titans Crits. Pa YouTube Titans Crits Music.
Mwenezo mungadeo kusira wano kuterera yere neka mwokambo kamungade kubudana kumudariro sechi shano kudai Woza Friday timbo kati chwa.
Izezi ndini dambare fura ndinaro rinonzi Hope kana kuti Hope album rinema songs anukwana usika iwot kuhu rakabuda ripo pa YouTube. Chikonzero takariti Hope album lechi kuti true patariro kune munhu wese ane zvese arikuita kuti asaneta simba mukaka rinodzinira. Vanhu ngavaramba vane tariro kuti rimwe zvava zvichaita nani, ngavasa give up, ngavaramba vachishanda kusvika zvavo zvaita. Pa album iyi takashanda na Legion, takata kolabo na Legion, na Lifire, na Celi D, na Haina. Producer we album iyi anonzi Magister Flex.
Moti wanisa uzororo patinozambira mina mato, moti pao minduro ndakakurira mujangwa musina kana chiedza. Diamure yo shorwaza inzwayo mina mato wondo yangu ingorie rukare zimwe hazo zimwe zingazo uya wondo yangu ingorie rukare zimwe hazo zimwe zingazo uya ndakakurira munamo ishe wangu ama jinsi zakaenda nipei meso ishe wangu itari rode kutenda wandino pa angori matombo wandino pa angori masango baba minamato daire minamato uhope inga wani dinorota baba minamato daire minamato inga wani norota baba wondo yangu ingori erukare zime hazo zime zingazo uya wondo yangu ingori erukare zime hazo zime zingazo uya kuchema kuita kunge mutemo kusuwa ndakubude muhana yangu amisozi yangu ngaibudire punduzo amisozi yangu ngaibudire rukare iyo namo lekandione sachishuku autando au ndakumira mushi mapatino zamazamazamazama asi zvinoramba patino pata 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 mumesha ndosi kufamba wondo yangu ingori erukare zime hazo zime zingazo uya wondo yangu ingori erukare zime hazo zime zingazo uya ndakakurira munamo ishe wangu ama jinsi zakaenda nipei meso ishe wangu itari rode kutenda wandino pa angori matongo wandino pa angori masango baba minamato daire minamato uhope inga wani ndinorota baba minamato daire minamato
aiwa tinotenda zvikuru mukomana wechidiki ari kusimukira Titans Benson Machanga manzwa muhurukure yanga achiita aina Ivan Zininga we Studio 7. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kukurukura pamusoro pegadziriro dzezoro rekisimusi dzamuri kuita imi vateereri muri kumativi mana enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rezano PF yevari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma nengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo repoliti bilom. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kuvulawaya nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengeserawo migwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba zvakanaka panguva ino yezororo rekisimusi sezvavanga vachitarisira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndimi wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamina Gaino kumedesaidi.